Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tidosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 18 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Paradza, paradza, paradza. Mature, composed and experienced. Ini, I'm a head of the pack. Yes, and I'm going to be the chairman because Mature is here. Here go, yakakishira.
Nengo shanu ze ZANU-PF zinoita magwaro adzo zviripa mutemo kuitira kuti dzikwipidze chinzvimbo chasachigaro wedunhu remashona vendwest.
Takaparura chirongwa ichi chekunzwa pfungwa dzevanhu kunyanya vari kugara kunze kwenyika kuti vanoona sei nyaya yekuumbwa kwechirongwa chavo kana kuumbwa kwegwaro ravo rinonzi diaspora policy.
Bato MDC Alliance rinoparura chirongwa chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Makurukota maviri ari pavanhu vashanu vari kuda kukwikwidza kuvasachigaro weZANU-PF mudunhu remashona land west pasarudzo dzichaitwa mudunhu iri mumazuva mashoma ari kutevera. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vasvitsa magwaro ava zviri pamutemo vanosanganisira gurukota remashona land west amai Mary Muliswa Chikoka mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindness Paradza sachigaro wevechidiki vavengai Musenge vakafanobata chigaro chasachigaro vaabhia mujeri pamwe nevaimbo vemukuru weZBC vaHedson Mchechetere. Vaparadza avo vakashanda kwemakora akawanda semutori wenhau vati yasvika nguva yekuti vave sachigaro weZANU-PF mudunhu iri sezvo vanhu vakawanda vari kuvakurudzira kuti vave sachigaro weMashona Land West.
Paradza, paradza, paradza. Mature, composed and experienced. Ini, I'm a head of the pack. Yes, and I'm going to be the chairman because Mashona West is here to yakakishira.
Vamusengi avo vasakwanisa kuti varambe vari sachigaro vechidiki nekuda kwemakore avawandisa vati mukana wavo wekukunda wakura sezvo vachitsigirwa nematunhu madiki akawanda kudarika anotsigira vamwe.
Akapinda anondisapota handaiti hangu akawanda kudarika evakomana ina pamadistrict kando vanovhotera province saka madistrict yangu ndakakalkulata kuti akawanda akapinda.
Sarudzo idzi dziri kuitwa paine mashoko ekuti vari kukwikwidza vari kuzviita vari muzvikwata zviviri chimwe chichitsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chimwe chichitsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Asi vamusengi vati manyepo vachiti hakuna munhu anogona kupesanisa vaviri ava. Vamujeri vati zvozvipoka vanongozvinzwawo asi vakati manyepo.
Kuzvinzwa zvangu bachuru ndomunzwa munhu achitaura kuti vanozvinzwa wakata
Vamo jeri vati vachakunda sezvo vaine makore anosvika makumi maviri nemashanu vari pachinhano chepamusoro mubato rezanu PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamuchengetere namai Muliswa Chikoka panguva yataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vatiisa rudzo dzasachigaro dzinokosheswa zvakanyanya mubato rezanu PF nekuti munhu anosarudzwa ndiye ane simba mubato kudarika kuve gurukota rehurumende.
Saka sarudzo iyi yeuchairman wezanu vanoikoshesa nekuti chairman ndiye ane simba rekugadzira mastructures. Asi ukazoona vanaparadza Mary Mulisa vaku contesta votoshamisika kuti saka vabasa ravo muminista vachazvita rini ivo vari machairperson. Aiwa katinoziva kanonorai kuti muzanu PF kuita minista nokuita member of parliament hazvina hazvikosheswi, zvinokwesiwa kuti iwe uri kuita chii muzanu PF mupati. Saka munhu anokwanisa kusiya basa rake rehuminista achimhanyisana nezvezanu PF ndosa nenyika yedu ichi yakaparara.
Vangwenya vati nyaya dzezvemapoka dzagara dziri muzanu PF kubva kare asi ivo vanenge vachingoramba vachiziva chokwadi.
Apa tinoona kuti nyaya dzebopoto dzemafaction vazanu PF hapana nguva yavakabvuma kuti kuna mafaction kuzanu PF kusvikira vakabviswa mugabi. Vanhu vaiti kune Lacoste kune G40 zani chingoramba kuti hakuna zvakadaro, tikazongoona futi yakubuda chete.
Zuva resarudzo dzemasachigaro riri kutarisirwa kudomwa svondo rinouya pamusangano wepolitibhiro, asi vose vari kuda kukwikwidza vanofanirwa kuisa magwaro avo mukupera kwezuva ranhasi. Mangwana mazita evanhu vose vaisa magwaro achaziviswa pamusangano weprovincial coordinating committee uyo unopindwa nenhengo dzose dziri mupolitibhiro necentral committee muprovince, nhengo dzose dzeprovince pamwe nenhengo shanu dzepamusoro kubva mumatunhu madiki. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bato MDC Alliance rakaparura chirongwa charo chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika pamusoro pezvavanoda kuti zvinge zviri mukuumbwa kwehwaro hwezvido zvevari kunze kwenyika kana kuti diaspora police. Chirongwa ichi chinenge chichitora pfungwa dzevanhu kuburikidza negwaro rine mibvunzo yavanotarisirwa kunge vachipindura. Munyori anoona nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato iri vaKilford Shatwayo vanoti vakatora danho iri senzira yekupa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mukana wekuti vaise voga pfungwa dzavo muurongwa uhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu ndinodaira kuti takatanga takaparura chirongwa ichi chekunzwa pfungwa dzevanhu kunyanya vari kugara kunze kwenyika kuti vanoona sei nyaya yekuumbwa kwechirongwa chavo kana kuumbwa kwegwaro ravo rinonzi diaspora policy, kuti magariro avo vari ukoko, mabatirwe avo nenyika yavo yechibarirwe zvinonga zvichifamba sei, zvii zvinofanira kuitwa, marights avo kana zvatingati kodzero dzavo vari kunze ukoko semacitizens eZimbabwe zvinonga zvichifambiswa sei, zvinhu zvakaita sezveupfumi, zvakaita sezvematongerwo enyika, zvakaita sekuvhota kwavo, zvese zvinofanira kunge zvaka nyika ichitaura zvinofambiswa sei. So tiri kuumba gwaro iri tiri kudedzera mwana wese weZimbabwe ari kunze kwenyika kuti abatirire pamwe chete nevana veZimbabwe vese vari kuisa pfungwa dzavo.
Saka gwaro iri rinenge richinzi chii vasachiwani?
Gwaro iri rinonga richinzi people driven document, kuti iyo diaspora policy yacho ngainge itanzwa kuti vana veZimbabwe vacho vari kunze vari kuti chii, kwete kuti vanhu vakagara kumaofisi kwavanonga vakagara kuHarare vakutanga kunyora kuti zvinofanira kufambiswa so, zvinofanira kufambiswa so. Asi tinofanira kunzwa pfungwa dzevanhu sezvamunoziva musangano wenyu weMDC Alliance, musangano wevanhu, musangano uri paground, musangano une hwaro hwevana veZimbabwe. Saka tinodaira kuti chirongwa ichiri kufamba mberi zvakanaka, takachiparura svondo yakura.
Zvii zviri mugwaro iroro ramakaparura vasachwaya?
Takaita questionnaire kana survey kana kuti nechishona gwaro mubvunzo ratakaisa kuvanhu riri kutenderera yavari kunyora rine zviga zvakati wande wande kuti vatsanangudze kuti zvii zvinofanira kufambiswa basa iri. Tinotarisira kuti weekend yega yega haipfuuri tisina kuita musangano wakadai. Iro vhiki rinori musi wemugovera nenguva dza 3 masikati nguva yekuZimbabwe tiri pazoom meeting tichikurukurazve nenyaya idzodzo tiri pamasaisa yakasiyana siyana kusanganisira Change Radio. PaChange Radio ipapo tinenge tiri pamayoutube pamafacebook pacho neparedio chaipo chaipo kuti tipe kodzero kumwana wese weZimbabwe anokwanisa kuti apinde pazvirongwa izvi apinde aise pfungwa dzake kuti basa redu fambire mberi zvakanaka.
Iro gwaro irori ramuri kutaura nezvaro rakakosha zvakadii kuvana weZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika?
Gwaro iri igwaro rakakoshesesa panyaya yekutungamirirwa kana kuti kufambiswa kwebasa munyika yeZimbabwe. Sezvandataura kuti isu vamuna 2023 President Nelson Chamisa ndo vanga vamutungamiri wenyika ino kumushure munga vasarudzwa navana veZimbabwe. Mhomho yeZimbabwe iri kutaura kuti mukomana ngaapinde. Saka isu ndo zvatiri kutarisa kuti aiwa ngatichitarisa vana veZimbabwe kuti basa rofambira mberi zvakadini. Hatisi kuda kungopinda, tinoda kuti gadzire upenyu wevana veZimbabwe, upenyu wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari mukati vese vanenge vafunga kuti tinoda kudzoka kunyika. Zvinhu zvavo zvinofanira kufambiswa zvakanaka.
Munyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance vaKilford Shatwayo vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association rakaita musangano waro nezuro wokuziya matambudziko ari kusangana nenhengo dzaro munguva ino yekurwisa denda reCOVID-19. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Musangano uyu wakaitwa mushure mekufa kwedzimwe nhengo dzesangano reZimbabwe National Practitioners Association nepamusana pedenda reCOVID-19. Mushandi mukuru musangano reTraditional Medical Practitioners Council, Amai Usna Zuyu, vakaudza Studio 7 nezuro kuti kufa kwakaita ng'anga kubva gore rakapera idzo dzaiti dzinorapa COVID-19 ndiko kwakavhundutsa nhengo dzemasangano akasiyana siyana anoshandisa mishonga yechivanhu.
Vakatanga vachimboita karizito about COVID-19, but I think the second wave changed all our practitioners. Right now mukutona vese vakuda kuvaccinate. Everybody else akutaura nezvazvo just because second wave yakatora vakati wandei kumatraditional healers.
Mushandi musangano reReach Out Foundation vaDumisani Hamandishe vakati nhomba yeCOVID-19 haityise nokuti inoderedza huturu hwedenda iri zvakanyanyisa zvokuti munhu akabayiwa nhomba iyi haazonyanyisi kurwara kana akabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Vaccine haifani kutyisa yeCOVID-19 nekuti vana ana mai vanozoziziya kuti kuzvipatara munhu akatongozvarwa anoita sei, anovaccinatwa ana BCG, ana polio, ana measles. So tiri kuti isusu vaccine yeCOVID-19 yakangofanana nevaccine yemizi. Ini pachezvangu ndakatombobatwa neCOVID ndisati ndavaccinate. Ndavaccinatwa ndikazobatwa zvenayo, asi impact yayakava nayo pandakabatwa nayo pekutanga ndisati ndavaccinate nepandakazobatwa nayo kechipiri ndavaccinatwa zvanga zvatisiyanei. Kuratidza kuti vaccine mumwiri wangu masoja akawedzeredzwa ari kubatsira kurwisa denda reCOVID-19. Saka tinoti chitiko chakadai maorganizations akawanda akachiita vakaita macampaigns ekupusha kuti vanhu vavaccinatwe vachibatsirana neMinistry of Health vachibatsirana nehurumende yeZimbabwe.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Practitioners Association uye vari muvambi wesangano dzvene revapostori Bishop Cuthbert Nyaruvenda vakati ng'anga nemaprofita ndivo vanhu vanonyanya kusangana nevarwere vane matenda akasiyana siyana. Nokudaro vanhu ava vanofanirwa kuva neruzivo rekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 uye kuti vasatapurirewo vamwe chirwere ichi kana chichinge chavabata.
Nasu tanga tine GM yekuti nanga ne maprofita ngavabaiwe ma vax nokuti ndo vanogona kuri vachisangana nevanhu vakawanda vanogona kutapurira muzvirwere kana kutapurirwa zvirwere vozonotapurirwa kumakereke kumatare nekumadzimai nemhuri saka ndirikuti ngavabaiwe ma vax ndo awareness yatati nayo
mutungamiri wesangano re Talk Cancer Zimbabwe Nuzvare Michelle Madzudzu vakati denda re COVID-19 richiripo nokudaro vanhu vanofanirwa kupfeka mamasiki kugeza maoko nesipo nguva dzose uye nekusaungana zvese zvinokurudzirwa ne World Health Organization. Mukuru anoona nezvekurwisa kwedenda reCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanogara vakakurudzira vanhu munyika kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvakanyanya munyika. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirim Zamir.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu gumi vafa uye vamwe vanhu gumi nemumwe chete vakuvara zvakaipisisa zvichitevera kuputika kwaiitika muguta reKarachi kuPakistan. Izvi zvaitika nhasi pabhanga uye mapurisa anofungidzira kuti izvi zvinogona kunge zvakonzerwa nemweya wegas wanga uchibuda zvisina kuchengetedzeka. Kambani hombe yemuAmerica yePfizer yakadzivisa nezuro kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kuramba chiripo kusvika mugore ra2024. Mumwe mukuru mukuru mukambani iyi akaudza vakasima mari dzavo mukambani iyi yePfizer kuti dzimwe nzvimbo nematunhu dzicharamba dzine dambudziko rechirwere ichi kwegore rinotevera kana makore maviri anotevera sezvo chirwere ichi chinenge chadzika midzi mumatunhu aya. Tinokuchingamidza vateereri muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemusi wemugovera naMavelous Musanganya uye weStudio 7, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel To ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka rekutsikwa nechipangamazano cheZimbabwe Women Football Muzvare Susan Chibize. Tinokuchingamidzai muchirongwa Muzvare Chibize.
Makadi zvenyu vachoto tei zvikuru nekutaura neni
totanga nekutarisa mabasa amuri kuita sechipanga mazano cheZimbabwe Women Football.
Basa redu iri rakaoma zvakati kure nokuda kwekuti varume vakawanda havasi kutigamuchira nemwoyo wavo wese even kuzifa chaiko. Kuri kutiomera pakuti vasikana hatisi kuwana mari yakafanana neiri kupuwa vakomana kana vatamba bhora.
Zvii zvinopa kuti izvo munge muchishaya rutsigiro mumabasa enyu amunenge muchiita?
Zviri kunyanya kuti tisawana rutsigiro rwakasimba ndiro kuti muzifa bhodhi yacho chaimo mune mukadzi wani uyo nova mukadzi uyu ndiye anongomirira Women Football chete. Mubhodhi rimwe rese vanenge vari varume chete, saka voisi yemusikana uyu inotadza kubuda zvakanyanya nokuda kwekuti anenge ari munhu mumwe chete plus anenge achingomirira vasikana chete asingamiriri bhora rese pacharo senyika yose.
Imi makambenge muri mubhodhi reZifa, muchiri mubhodhi here?
Kwete, handichisimo mubhodhi. Mane vamwe varimo vanonzi Barbara Chikosi ndo vari kumiririra bhora ravanhukadzi iye zvino. Ini ndinongo vaadvisa ndiri kunze ndichingovati apa dai madai apa dai madai. Ndo dambudziko ratiri kuita nokuti dai tanga tiri vanhu vakasununguka varume dai vanga vachitinzwisisawo vanga dai vaichora sesu takambogara muzifa boti for 10 years ndichimirira bora ravanhu kadzi dai vachititoro chipindo even kupinda pa vice president yao wezifa tinokodzera kuneni kuna na Mavis Gumbo kuna na Miriam Spanda kuna na Cecilia Gambe vanova vanhu vakangofanana neni vakamborana women's soccer pa level iyoyo vati vese ivavo izvozvo patiri kutaura vakangogara kunze kwebhora havasi mukati vanotongotopa vawanawo mukana vobva vataura
imi makanga muri muzipa board sekutaura kwamaita kwemakore gumi ndezvipi zvipinga izvo zvamaisangana nazvo mukushanda nenhengo dzezipa board vari vanhurume
zvipinga izvo zvatanyanya kushanda kuona tiri muzipa board ndeyekuti varume havatigamuchiri sevanhu vanokosha asi kutaura chokwadi kubva Zimbabwe ichipinda muindependence vasikana tisi takatanga kuqualifya ku Africa Cup of Nations asi varume kuti uzovataura kuti ngatichibhadharaiwo vanhu zvakadai vasikana tivatende havazvidi zvinova zvakatondipa kuti ndimbomiswa kuti ndive ndichitungamirira bhora ravanhu kadzi for makore emana zvichinzi wakunyanya kusumudza musoro saka varume havadi kuti vasumudze musoro handizi kuti ikaucha here kana kuti chii chinotikonzeresa kudaro but zvakaita kuti bhora redu rimbodzikira because patanga tave nepatave zvinoizvi tingadai iye zvinoizvi takurwana inonzi Premier Soccer League yakangofanira nePSL but zvakatadzika nekuti masponsors angauya nguva iyoyo vakabva vatobva
chii chinoita kuti imi vanhukadzi musabatane mwoita chirurangwe kurwisawo vanhu varume ava munyaya dzenhabvu kuitira kuti izwi remunhukadzi ringe richinzwikwa
dambudziko ratinaro nderekuti vakadzi tinomhurana tinosorana ndikaona umwe mukadzi achiita chinhu kana kuti ari panzvimbo ndinoti dai ndandiriini ndiripo but hationi kuti kana ukauya ukanditsigira seni Susan Chitivishi ndofunga bhora rinongobudirira ini ndikaranawo resi yangu ndobva ndazokusiyirawo wotangira ipapo tichiita kuti tichibatsirana sezviri kuita iye zvinoizvi maichikosi pavakapinda muchinzvimbo chavo cheuchairperson vakazozviona kuti zvakakosha kuti vadzoke kwandiri vachibvunzawo kuti apa topaita sei apa topaita sei bhozi zvinhu zvanga zvaramba munhu kana amboshanda nechimwe chinhu anenge aine ruzivo neongororo yaanoona kuti apa ukadai apa ukadai unobva wazvishandisa vati vanhukadzi kungava kupolitics chaiko kazhinji chinodzikisirana isi tisi takatowanda zvokuti dai kuwanda kwedu ariwo kubudirira kwedu vanhukadzi pari zvino tingadai tichitotonga nyika dzakati wandei muafrica but nenyaya yekuti tinodzikisirana pasi
tinotenda muzvare Chibizhe nekuva nemukana wekutaura pano pastudio 7
mazvita henyu nekundipawo mukana
avo vanga vari chipangamazano chezimbabwe women football muzvare Susan Chibizhe vachitaura vari muHarare muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi muchirongwa tiri kutarisa nezvematanho anotorwa echivanhu kana mvura ichinge yanonoka kuturuka tichiita hurukuro namambo Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu remashonaland central tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo Nembire
kazwai vateereri kazwai mhuri yezimbabwe muri matiimana yenyika yedu ndodaira kumatiimana ikoko mvura iri kuita apo nepapo asi haisati yawanda Mambo Nembire vari kutaura
Mambo Nembire zvii zvingaitwa kuti vanhu vanga vachiwana mvura
handingataure kuti tapa danho rokuti hatichisina mvura zvachose nekuti maweather report atiri kungoverengawo mumasaisai nemumanewspaper nepapo nepapo vari kuti mvura ichange yakangofanana nezvaigore rakapera asi kutaura idi ndekwekuti mvura yatinonokei gore rakapera takanga taane mumera gore rino vanhu havasati vatombokanda mbeu pasi asi semadzimambo vanobata chivanhu vanobata tsika dzavo kumatunhu nguva yakwana yekuti kana zvaramba kuti mvura yadenda atipa mvura nekuti mamirira akaita zvino asikunyatsotikomborera saka zvakanaka kuti mambo namambo ane dunhu rake netsika dzake dzaanotedza tikurudzire kuti isusu tiri vechivanhu tiite mukwerera mvura inaye ingange isina kukwanira asi mvura inonaya zvekwazvo chaizvo mvura inonaya
changamire mataura nyaya yemukwerera nemafuwe tichiona kuti vazhinji vevanogona kunge vateerera chirongwa chino havachatombozivi mazita amataura iwayo mungatsanangura kuti zvii zvinoitwa
kana tichitaura kuti mukwerera kana kuti mafuwe hwahwahwatinobika ndehwokukumbira mvura kunyanyadenga kusika vanhu isisi vanhu vatema hwahwahwahungobikwa vanhu vachero chero hunotobikwa nevanhu vazera vasiri kuenda kumatenga ndo vanobika hwahwahwo vapedza vagumaura ndo vanobika hwahwahwo hwomukwerera hunobikirwa panzvimbo inenge yakatotarwa namambo yatinoti matende maro kure nemisha panzvimbo inenge yakatarwa inini ndine mudunhu rangu ranotonga ndine matende maro maviri rimwe riri kune rimwe divi rimwe riri kune rimwe divi ndo panounganwa ipapo vanobika hwahwa ipapo hauende kumba hunobikirwa ipapo vanenge vaakubika doro iri rwemafuwe kana mukorera vanenge vaakutogara ikoko
zvinobikiswa hwahwa ihwohwu zvinhu zvakaita sei zvinobva kunani
maita zvakanaka vazvijonga zvinobikiswa hwahwa tinoita mukombera machuma chomuzvukuru zviyo chibage zvimwe nezvimwe tounganidza zvinhu zvedu tozvipira munyana denga zveenda hunobikwa nemadzimai aningangoti chembere
totarisa pari nhasi vakawanda mumatunhu menyumu vanhu vaakunamata vamwe vanoti havachapindi muna izvozvo zvekukumbira mvura kune musiki muchishandisa chivanhu chamataura ichocho zvinoitwa sei izvo
tinavo vazhinji chokwadi vave magemenzi asi vazhinji vatinavo vachirimo kuenda kuhosi inosiya rimwe vachirimo vachiri kutibatira mabasa akafanana naiwayo vazhinji vacho vamwe vanotombosiya magemenzi iwayo nekuti tinovaziva kuti ndokwavakabva muriro vakabva kumasuuriro ndokwavakabva ikoko vasati vapinda muzvinamato saka chatiri kuda abva kugutsa dundu mhuri nenzara inonetsa kutsuura matigere asi mhuri yakaguta inotonge zvakanaka saka tinovaziva kana patiomera seni mambo takuziva kuti pano kudyiwa nemazowe ndinoenda kunovakumbira wouya togara pasi woita nyaya dzokuti nyika ifambe zvakanaka mvura inaye munyika wozodzokera zvavo ungano ravo hazvimorese munhu izvozvo
aiwa ndatenda changamiri aiwa tinotenda
ndatenda vajonga mukanya ngatigare nerunyararo tivanhu vane tsika dzavo
manga makateerera kuna mambo Clemens Nembire vekumount Darwin kudunhu remashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 aiwa vateereri nguva yedu ndiyo yaita shanje tinotenda kwamuri vateereri vane mashoko atashandisa nhasi aya anga ari mashoko pamwe nemaonero evateereri vestudio 7 tinokukokai kuti murambe muchititumira mashoko enyu kuno kustudio 7 nokuti chirongwa chino ndechenyu imi vateereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi nhengo shanu dzezanupf dzinoisa magwaro adzo zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze chinzvimbo chasatigaro wedunhu remashonaland west bato remdc alliance rinoparura chirongwa chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana vezimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.